manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22 2020 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Chanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rodaidzira musangano wechimbi-chimbi weTNF sezvo mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru.
Waka sungwa wakaruwa ni mapurisa wakiruwa ni mabaton speed kechikiri ya wanakutu wako zirizavo zirikuwa uria ama zao kana magutavo isuo pataka zungu zao ni masoko kutipani wani wa sungwa waka sungwa wali kuma 34 taka batani ndago wachipo watanga kutu zote ya wanungu wachima dole parishinji
MDC yochema chema kuti nengo zavo ziriku shunguri zwasakanyanya ni mapurisa Muimbi Joseph Shawalala akavamba chikwata che Lady Smith Black Mambazo oratikwa ku South Africa nasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC riri kuchema chema richiti nengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu makumi mana nevanomwe vakambosungwa mazuva mashoma adarika kunyanya vatsigiri veMDC uye vamwe vadzidzi vanomwe vechikoro cheAlan Wilson vachinzi vange varatidzira zvisiri pamutemo. Vamwe vakasungwa vanosanganisira vamakomborera ruzivishe vaive mutungamiri wesangano revadzidzi rezinasu avo vamiswa pamberi pedare nhasi naAlan Moyo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Kuti tinzo zvaitika tabata gweta ravo vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC.
Zvaitika ndezvekuti taenda kudare zuva ranhasi tabatapawo maonero edu masubmissions pachirungu kuti chekutanga vakambunikidzwa kodzero dzavo pavakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed kechipiri havana kupuwa kodzero dzavo dzirikutaurira hama dzavo kana magweta avo isuwo patakazongonzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma 34 takabatani ndako vachibva watanga kutidzotera vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji asi vanga vari mubisiri nemanga vari kudya kechipiri paka pasina kana umbowo hwekuti pane akanga akabatwa ine doro kuti vakazosambira nyaya vakati aiwa vanhu ava vakapara mhosva yekuti musi wechitatu vanga vari pademonstration yanga ichinzi yakaitwa asi vanga vasingachaiti demonstration vanga vakuti vakaungana vachida kuita zveuezha nemhirizhonga munyika takaisa zvitaura kudare kuti chekutanga ndechekuti zvekutaurwa hazvina nematuro ndezvekupenga asi zvisinei hazvo tinokumbira kuti vabhadhare mari yechibatiso.
Saka pakupera kwenyaya iyi nhasi dare rati chinyi nenyaya iyoyi?
Dare razoteerera ava vanga vakamirira hurumende nezvare Patient Jumisaro hapana zvine musoro zvaataura tazongokatyamadzwa nedare razoti aiwa tichipai mitemo yamanga muchitaura ranekesi yakaita seyaag vesus bill tikabva tatovapa nandine gwaro racho pandiri ipapo tavapa tikanzaiwa chiuya mcmuvhoro kupai chitongo chekuti dzine ndagura kuti badzara mari yechibatisi here vachibvakumba kana kuti kwete nemafambiro aita nyaya yezvara nhasi. Saka mumwe wacho achapiwa musi wechimbi inovhero by 10 o'clock iye vazoitirona past 2 vachange vachizopa chitongo chavo.
Gweta vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC vange vari parunhare kwaMutare. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti panofanira kuitwa musangano wechimbi chimbi weTNF kuzeya nyaya yemitengo yezvinhu yoramba yoita chamuramba muru. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota revashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vange vachangopinda munyika kubva kuAmerica nekudaro vange vachida kumbotura befu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vati vange vakabatikana vakati tigozovafonera. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Anatese vashandi tiri kutorwadziwa nezvaitika mazuva afura. Taifungidzira kuti bondi retu richamira rakadaro rakastabiliza kana kuti mitengo icharamba iri pairi yange iri sezvo masalaries haasi kukwira. Asi zvataona mazuva apfuura zvatisiya tiri panguva yakaoma isusu vashandi. Vashandi vakawanda vari kutonetsekana kuenda kuvasa chaiko. Makombi akutotransporti akutotora mari yese iripo. Taona zvupko yacho isingakwanisi kuwanika ndiyo yange yakachipa.
Inyaya dzamunotarisira kusimudza here kuTNF idzi zvakare?
Patinodzokera kuTNF chatoreiza nyaya iyoyo yekuti vemabhizinesi haisi vanhu vanotovimbika. Taitaura svondo rapera kuti tinofanira kumaintaina maprices aripo, tistabilize exchange rate, asi hati haisiri zvatikuona on the ground.
Saka mumwe musangano uchazoitwa rini weTNF?
Tichatokumbira kuti uitiwe because TNF chaiyo inoti pagore inotaura musangano inosvika nina. Saka asi hapana zvinorambisa kuti kuite maimagine.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rutendo Caroline Makamate, avo vane sangano ravo rinonzi Rutendo Hope Foundation vari muno muAmerica kuDallas, Texas. Muzvare Rutendo vanobatsira madzimai nevanasikana vanenge vatarisana nezvinhinga mpinyi nyanya avo vanenge vasati vawanikwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Rutendo. Mungatitsananguriro kuti makafunga sei kuti mutange sangano renyu reRutendo Hope Foundation?
Organization yangu iri inspired by life yangu inini. What inspired me kuti nditange, it's the things that I've gone through inini muupenyu wangu. It's a single mother, ndine vana vatatu. I've raised my children, ndisina murume. I was married before and it didn't work out. Ndichiri mwana mudiki stereki. Zvinhu zvandaisangana nazvo inini mukukura nemukuchengeta vangu vana as well. Ndozvinhu zvakazondi inspire kuti nditangewo Charity Foundation so that I can also help vachateverawo nevanenge vangoitawo the you know the same route and ndinenge ndatora mupenyu to just throw a lifeline and tell them kuti no you know you're not alone you know there's still help out there and there's still hope out there hence the name Rutendo Hope Foundation because tinoda kupa vanhu hope inobatika ndinoda kuti at least to inspire other young girls there that know kuti mupenyu wavo they probably took a wrong turn somewhere but they're trying to make it right and do the right thing mukurarama kwavo nemukuchengeta vana vavo as well so organization yangu focuses mainly on single mothers vari widowed vakashaikirwa shirikadzi nevakango impregnant vakati ma teenagers nevakaramba nawo nevarume vavo vari separated as well so it's mostly focused on single mothers
mungatipo nhoroondo yezvakaitika kwamuri kuti muzowanikwa muchitanga sangano iri here
ndine musi wakarara vana vangu nenzara my three children ndiriko kuZimbabwe ndashaiwa kana dhora ende nezvandakaita nyangu ndikafamba paroad ndichudza vanhu kuti mufunge ndipewo dhora vanhu vanondinyima ndinotaura avakamati takaomerwa takaomerwa nemachenero wakaita yawo ngondidzotaona mari iwe but ndandisina mari musiwo and I went home ndaigara mutown my avenue which is why I know for sure munhu kadzakashaiwa akapererwa mari unotaura kuti ndonorara nani andibhadhare ndichenge chikafu mumba mangu vana vangu vacho that day I went home ndikanoti mwari I don't want to defile myself position yandiri ndogara muavenue pokuti ndikadzika downstairs azinitoreri 2 minutes ndiwana dhara rinongo mota dzongomira usina umbodzikumbira ndobva ndainani kanopa vana vangu maglazi emvura ekumwa kati vasikana ngati mbomai mvura tomorrow is another day I will start makuseni kuitsvaka mari yechikafu mangwana makuseni mamusi ndamomba mangu time chose chekubata but mudiki uyu akachema zvekuti pamaflat pedu neta munhu anogogodza achitaura kuti hazi vana venyu vanenge vachingochema vachiti nyaudza usiku torara sei toda kurara ndine client yangu riko nawo basa mwana wako angorara usiku and then inini wacho ndinobva ndatanga kuchema kuti you have no idea why my child is crying saka ndanokerwa donje aiwa kurumidza kunyaradzidza mwana wako mhani unoti nyaudza torara sei pamaflat panapa hamumo here mumba muri kuignora mwana achichema watwa ndobva ndatanga inini wachona kuchema ndikati mwarika nhasi ndinoda kuita chitsidzo kwamuri I want to ask that you give me enough every day for my children whatever excess I have I will give it back to you ndobva ndakazonyuka mangwana akuseni ndichibva ndadecida kuti regai nditange mari yendege visa rangu rekuamerica richiri valid ende kuamerica ndinoshanda ndobva ndauya kunoko vanhu vakawanda vatombonizvisevi so ndikavaudza kuti account balance yangu inogona kutoita $20 ndigototadza kurohwa nehana but ndakaudza mwari ndikagona kuendesa school fees nerent nemauniform nemagrocery evana excess I promised it to God ndikaendesa kucharity foundation yangu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Rutendo Caroline Makamate vesangano reRutendo Hope Foundation kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Notenda Marvelous iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vemunivada kumawirira kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo dzebato remadhemokrati dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemunambudzi achikwikwidzana nemutungamiri wenyika akamirira bato remarepublicans vadonald trump dunhu iri nderechitatu kuita sarudzo mushure medzvakaitwa kuIowa nekuNew Hampshire vamwe vapoteri vokuEthiopia vange vari muKenya vazvipira kudzokera kumusha nhasi zvizvarwa zveEthiopia 96 zvakatakurwa nendege kubva kukamba yevapoteri yeKakuma mushure mokupedza makore 12 zvisina kudzokera kumusha bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri ndiro rabatsira vanhu ava Iko zvino tochienda kujayaguru Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegakava rakanga rasimudzwa nekukwidzwa kwemari dzekuripira bvunzo dzeO-level neA-level. Izvo zvakazoita kuti hurumende inge ichidzosera mari payakanga iri muna 2015 mushure mekunge vabereki pamwe nevarairidzi varamba kutambira mari itsva dzakanga dzanzi dzinge dzichibhadharwa. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Zhou. Vane sangano rakanga riri pamberi mukuramba kutambira mari itsva dzebvunzo idzi. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Dr. Zhou.
Tinotenda uyezve basa guru ramunoita kuzivisa vana veZimbabwe zvizhinji zvinoitika zvikuru sei education system.
Aiwa tinotenda zvikuru. Nasi wazvou tati timbokurukura pamusoro penyaya yanga ichipisa zvakanyanya yebvunzo dzeO-level neA-level. Takaona hurumende yanga yakwidza mari idzo dzasi nekunyunyuta kwakaitika vanhu vachishoropodza urongwa ihwohwo. Makatambira sei zvakazoitwa nehurumende?
Zvakaitwa nehurumende zvinhu zvakanaka nokuti bvunzo idzi dzinofanira kuti dzinyorwe nevana vanobva kuvapfumi nevarombo. Saka pakurerusa mutoro wokuti vana vanyore, hurumende yakaita zvakanaka. Ndo zvayaifanira kugara yaita yakonsalta isati yambowalawa zvimpe kuti ikwidze maexamination fees. Saka izvozvo takazvitambira mune zvakanaka.
Asika vazvou, vamwe vari kuti zvinodzikisa zvinozobuda mudzidzo iyo zvokuti mari dzinenge dzichiripirwa kubvunzo dzinenge dziri shoma. Munotii nazvo izvozvo?
Ayo mateya ane vanhu vasinganyanyi kuziva kuti zvimfeti inooparaita sei. Zvimfeti inototohwawo mari kubva pabhajeti renyika. Saka kana bhajeti renyika rapa mari shoma, vekuzvimfeti vanofanira kuenda vachitaridza expenditure yavo kuti yakakura sei kuti vawedzerwe mari. Saka ratinoziva kuti kunoita masupplementary budget, wopiwa mari inobva kuhomwe yehurumende pane kuda kuomesera vana vevarombo. Nokuti kana tikakwidza zvakanyanya zvavanga vaita izvi, zvinongoreva pachirungu kuti education will become a preserve of the rich. Varombo havotadza kuti vana vavo vaendewo kuchikoro, pachacha high drop out rate. Saka zviri zvemari yokurana zvimfeki inobva kuhomwe yenyika, ndiko kwavanofanira kuenda vachichema kwavamutirinuwe vowedzerwa mari. Inobva kumacandidates inofanira kungovawo inonzi pachirungu nominal fee yokungoti haungazongononyorewo mahara. Pari kune dzimwe nyika kune vana vanotonyora mahara bvunzo idzedzi nokuti education inenge ichinzi the right, haisi privilege. Saka tikazoidhurisa zvichitapa kuti vana vanobva kumafamilies kana kuti vana vavarombo vasaenda kuchikoro vavapfumi vachienda kuchikoro. Saka iro idanho rehurumende rekuona kuti mari dzokurana maexamination, public examination dziripo.
Saka iyo nyaya yekudzikiswa kwemari iyi haizobatawo here varairidzi vanenge vachizomaka bvunzo idzi?
Haifani kubata varairidzi nokuti zvimfeki painoenda kubhajeti ichida kutowa bhajeti kunyika inenge yakafanira kuisa nemari dzinopiwawo nevanozomaka kuti hurumende igare yavapa mari yakawanda. Mari inobhata kana vana vechikoro haisi yokuti izobhadhara vanozomaka. Iyi ndeyokungotiwo zvikwanisa kungorana maexamination atakurwewo achibva pazvikoro achienda kuzvimfeki. Iyo yekunomaka nekuprocesa maexamination inobva kuhomwe yenyika. Saka hatifungi kuti zvimfeti inofanira kunge ichizopa vanhu vanozomaka mari shoma. Infacti ndo hondo yedu yechipiri kwaiti toenda kuti zvimfeki igare yagadzirira isazotiudza pekupedzisira kuti haina kupuwa mari nehurumende. Ngaigare yanokumbira imwe mari kana ichiuya youya panoitwa supplementary budget ipapo. Nyika o ichiziva kuti donzo iri rokurana maexamination riri important kuti maexamination edu aramba ari credible and achirespectiwa munyika dzese. Saka inofanira kunge ine mari yakawanda yokurana maexamination edu. And hationi zvokuti maexamination angadhura nokuti tainyanya kudhura kunopurindisa maexamination tichinonyoresa kumwe kuna naLondon. Zvino zvatakalocaliza isaikwanisa kutombobhadhara kunze kwenyika hazvifani kunge zvichitidhurira.
Aiwa maita basa Dr. Show nekuwa na nguwa ya utawaronesi.
Tinotenda.
Mangamaka terira kumutungamiri wesanga norewara irizire PTUZ Dr. Takawafira Jou mchirongwa chedu upenyu wedu umotino tarisa ulatino sangana na jomu upenyu anakuwene kayane mufaro ndini wenyu jonga kandemiri West Studio 7 ndini mu Washington DC.
Tenda jonga kandemiri.
Vatereri musakanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave.
Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri ku Washington DC.
Tina sinavanda panavana nela
abashana
babantwana le mama
abashana
la
Muimbi aive nemukurumbira pasirose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo akatipa South Africa nasi kustadiviro KwaZulu Natal. Shabalala akatia akashaya mujiwa 11 kukadzi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamwe vaenda kurufu rwake vanosanganisira mutungamiriri wenyika yeSouth Africa Vasiro Ramaphosa. Chikwata cheMuzimbabwe Veche Indosambusa, The Morning Star, Shange Jishimba wo Parufu Uru. Shavalala Aka Mwimba wo na Mshakavu Oliver Mtukuzi uye na Paul Simon Weku America.
Hi mama,
Hi mama,
Kumshakabu Joseph Chawalala ne Lady Smith Black Mambazo. Sezo guva edu ya pera rikatimbo tarisa misoro ya naudzedu zanasi. Sangano reva shandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions roda edira msangano wechimbi chimbi we TNF. Sezo mitengo ya zvinhu yoramba chita chamuramba muru. MDC yochema chema kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Muimbi Joseph Chawalala akavamba chikwata che Lady Smith Black Mambazo oradzikwa ku South Africa nasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndine tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
kwezika tisenda bako VOA Ndebele.